change that for me.
Listen, it's Emo.
Andijabume, panokushandisa wokubvisa urume. Usavume, diri diri rako osino usavume. Anzi uyuvirire bara haana pressure. Ukatongokuza panzvimbo vanokusecha. Saka buka level rekutumwa, kuna inofurira ive tempoma. Usavume, panokushandisa wokubvisa urume. Usavume, usavume. Usavume, panokushandisa wokubvisa urume.
Yeah,
usavume.
Listen. 24-7 anchabari kepa denda kanyura ndromo haso ndichi tsvaga to my sands achajambi remo diri tikaona sina game. Every penny count defender vasira chero change jite zvemazino kunge feri tora mari yese tonorongedza kuseri vakatuma mhepo ndoiwanira pa fendere ramatuma tatozopesa na maxeni ini andirare ndichi tsvaga bag ndoda greens asisadza nditye nemaveg pese pande ndiri pane momo kunge icrusade hanzi imo auna chino here tite trade chiso team right imbwa make a dollar out of 50 cents. Kana sina nyaya dzine bag tokukanda fan achakude street situation iri pretty tense asi diri atishaya zvetu zvina tense
24-7 achabari kepa denda kanyura ndromo haso ndichitsvaga to my sands achajambire mudiri tikaona sina ke every penny count defenda vasira chero change
usavume
zvemazino kunge feri tora mari yese tonorongedza vakatuma mhepo ndoikwanira pa fendere ramatuma tatozopesana maxeni
usavume. Usavume, bano kushandisa wokubvisa urume. Usavume, usavume. Usavume, bano kushandisa wokubvisa urume. Usavume.
Okay, stop, diri renyu rekuzvita munopisa semugiza. Denge siri muhaso tryna make mazimari tombozama zvakawanda vanoketa chero simse. No cap, zimba ibi tough nowadays. Dzira ine matombola izvikupedza madhizi dzamazama zvese. Diri mumunda kunge scarecrow, you hear me, you can't see me. Like a stereo, fuck that knowledge nesimba rashe. Just like my homie, cause in life you gotta hustle. Kuti uzotenga kapaso, disbelief andichashanda. Or get my mama a puzzle.
Usavume, vanokushandisa wokubvisa urume. Usavume, 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 vanokushandisa wokubvisa urume. Usavume.
Soro tombokuza kuti uzotora mari zvita pane kuzoisa upenyu muhari lolo gangsta amstombori paari panozomboda tindike mati fari fari nondiwana museko mamba handigari ndinoguma zvese wangu mari haisare kumukana 40 chinotsvaka magreen boss geto yotiresi wangu rakaema win pamwe pachabhari hope wangu just pick it and pay